A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this November 6th, 2014. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today we are focusing on some of the measures being taken by women to beat the credit crunch and challenges of the economy.
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, today is your day. Every Thursday, join us on the Women's Roundtable.
We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba ku www.voandebele.com. Loba njalo ku www.voashona.com.
Iye zvino ndimu informal sector. Wane masaiza akasiyana siyana. Ningati wazhinji wacho havakodzeri kubhadhara mutero. Wazhinji wacho. Asi vanenge vakura wanozosvika pekuti wakwanisa kubhadhara mutero pamusana pekuti wanenge ane size yekuti munhu wese anoona kuti munhu uyu ane business. Hatingabhadharisi mutero munhu ari kutengesa matimati kana ipa road. Ndio zvinenge zvakufunga vanhu kuti tinoda kubhadharisa mutero vanhu vari kudini vari kutengesa matimati parod vari kutengesa howa iye zvinezvi takusvika nguva yekutengesa howa. Aiwa, handizvo zvatinorewa. Ningati iye zvino pane mitero yavanotobhadharawo iwo vari muinformal sector, because apo vanoenda kundotenga kuna NOK, apo vanoenda kundotenga kuna NATM, apo vanoenda kundotenga kumakambani makuru vanobhadhara mutero weVAT. Handiti mutero yetisingaoni pamusana pekuti vari muinformal sector ndeuya uyo tinoti pay as you earn, because hatizivi kuti ndiani ari kusenzera ani pamusana pekuti hatizivi kuti ndiani ari kusenzera ani. Hatikwanisi kunge tichitora mutero wepay as you earn, asi hatina shungu yekuti tibhadharise vanhu vari kutengesa matimati.
PJ, as you know, that there was the Finance Minister Patrick Chinamasa talking about informal trading in Zimbabwe and the proposed tax. And he's actually saying that as people are believing that informal traders will be taxed, some of them will really not if their business is not as big as it should be. And PJ, also, as the economy continues to spiral downwards, some women are coming up with innovative ways to beat the credit crunch and put food on their tables. And according to the latest census, women make up 52% of the country's population, with the majority of women now taking up informal or cross-border trading for employment.
After all, the employment rate in Zimbabwe is more than 80%. Mm-hmm. Unemployment rate. Although women both in urban and rural areas face similar challenges when it comes to fending for their families, Marvelous, mm-hmm. most women are calling on the government to find ways to make financing more accessible with their small or and medium businesses. Some women in the formal sector are facing challenges in accessing finance to fulfill their orders, or as most financial institutions require collateral. So they have all these problems that they are facing. Some of them are very old problems, but of late, because of the economic crunch, it is becoming worse. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihluzene bomama ku live talk sikhangela ukuthi abesifazana benzani empilweni yabo ukunqoba inkinga ababhekane lazo kwezenotho, kanye lokuthi banganakekela njani imuli zawo. Omama abaningi bathi balenhlelo ezithile zokuncedana ukulondoloza imali, kanye lokuthengithengisa nje izinto ezithile emizameni yokunakekela imuli zabo, ukuthi bangezelele emiholweni kulabo abasebenzayo kumbe njalo abalabo mkabo abasebenzayo ukuthi bangezelele emalini zemholo abalazo abanye njalo ngabaholisanayo kuma round into vele siyaziyo mavela slay yokuthi vele sakhula labo mama beyenza sibabona beyenza bechayelana ma round abanye njalo ngabathengelana izimbiza abanye njalo ngabathanisa imali iminyaka wonke bathi nxa umnyaka suphelile bathengelana ama grocery ngekhisimusi
Aiwaicho, icho kwa DPJ, nasi muchirongwa cheduche, ngati kurukurei madzimai. Tiri kutarisa matano, arikutorwa ne madzimai, mukuedza kuriritira muri dzavo. Tichikura PJ unoze kuti vanamai vedu vaikandirana mari, vaitengerana magrosari, pangava pari pa Christmas. Uyezve, even kwatiri kuno, kudiaspora, tiri kuzviita pamabasa. Tinoti patinenge tashanda, tikakwanisawo kuita kamari kakati, totambirisana kuti zvinhu zviite sei. Jibatani.
Yes. We carried over the legacy.
Yes. Saka madzimai akawanda anoti iwo kunyangwe zvazvo vari kuita mabasa emaoko vari kutarisana nedambudziko rekushaya mukana wekuwana mari yekuti iwo kana vachinge vawana maorder kune vaye vanoita zvekubuda kunze kwenyika vachinotenga vachinotengesa vari kuti iwo kana vawana maorder vari kushaya mari kumabhenki nekuti havana zvibatiso iye yatinoti collateral muchirungu. Saka vari kuti ivo dai hurumende yaedza iyo kuti inyevenutse mirawo yekuti madzimai akwanise kuwana mari. Saka ndinotenda kuti nguva yakanga inava Patrick Chinamasa pavakauya iko kuno ku Washington kumisangano ye World Bank ndakavabvunza mvunzo iwoyo kuti vachinamasa zvii zvamuri kuitirawo madzimai panyaya iyo yekunyevenutsa mitemo yekuti vangawane sei mari vakati ivo aiwa pavari kupinda mune chikamu chinoteera ndo zvavachange vachitarisa saka tichangotarisa kuti tione kuti pane zvinobuda here
uzagcwalisa na isitembiso sakhe umavelas lapha ubesitela ukuthi yena nana ukubuya kwaphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukubuya kwakhe ngapha eWashington eDC eMelika wambuza ngumbuzo nalo ukuthi lina njengohulumende lenzelani abesifazane ngoba abasifazane abaningi bayakhala ukuthi nxa besiyathengisa besiyathenga izinto zabo zokubuya bethengise kungaba kuse South Africa kungaba kuse Dubai, Singapore, abasifazana abaningi sebesiya even khona lapha eMelika laseBritani bayahamba bayethenga izigqoko babuye bazothengisa kumbe njalo bayethenga izinto zokusebenzisa endlini babuye bethengisa okodwa ke bakhala ngokuthi kabatholi imali eneleyo yokuthi bagade indizamchina bayethenga izinto zabo babuye besenza ibhizimusi yabo
aiwa icho icho kwa DPJ tinenge tine munyarikani wedu kwokutanga
Nkosikazi
ehebo
Annabelle Ncube hobe kunjani ke nkosikazi
ngiyaphila njani
hayi thina siyaphila wena ke usithinte ngocingo ungapi useZimbabwe
yeah
wena ke nkosikazi hobe sike sakhuluma lapha singakabuyi kuhlelo usithi wena liyayenzelana ama round njalo vele into esayitholayo ikhona la isenziwa ngabomama bethu linake uwena ke ngamafichane ungathi fahla uhlelo elilalo okwamanje
uhlelo silalo thina singabomama singathi thina singu 10 nje omama esikhonza sonke siyahlanganisa izimali zethu sesave sizitholile ngenyanga ngemali engalifana nokuthi $30 ngenyanga sibe sesibuthanisa imali yakhona esabe siyitholile sisiyathenga ke ama-groceries sibeke then ekupheleni komnyaka sibe sesishare ama-groceries angikhona
ama-groceries
ngamunye ngamunye
akuqelani ama-groceries enu lawo
ya isikhathi esiningi sithenga izinto esengathi izinto ezi-basic ama cooking oil sugela o rice isepa zokuwatsha ezokugeza makogeti hawo kokungathi nje o basic kakhulu ibe sibuthenga kakhulu then okuba ngaba la mathenga asalayo ke siyathenga nje sizinto ezincane zabe sikhona
okuthi kuya kuthi kusiyaphela umnyaka ngenyanga liya buthanisa ama-dollar angamakhulu amathathu $300. Kuthi ke ekupheleni kweminyaka iyabe siyedlule inkulungwane ezintathu $3,600 anje.
Mhm.
Yey. Libe selithenga ke kungama carton.
Yes, yathenga kungama carton.
Yey.
Lezakho neziningi zithenga kungama carton. Ine yakuthenga ngombhokisi lesepa, ibhokisi lamafutha.
Mhm.
Ama kesa ama rice, kesi zabo chukela, izabo flour. Ubusubuthenga, ukuthenga kungama carton into eziningi. Yeni makusele nje imali ebisele ngaphandle into utshana yengicine ngisithenga into zingama 1-1 kodwa kunenkabe kungama carton.
Yey. Ubambe ecingweni khona lapho uhlale khona. Siyemukele omunye osiphathisayo kuhlelo lwethu lwalamhlanje eMavelas.
Thininke thina my Debra Mukasa, veZimbabwe Chamber of Informal Traders Association. Makadima Mukasa.
Kuti makadiwo mama.
Aiwa tiri nani mungatitsana nguro kwamuri kubhurwa kuti mabasa api ari kunyanya ubatwa nemadzimai akawanda panyaya iyo yekutenga nekutengesa.
Okay, ndinotenda. Isusu sema informal traders. Tine zvinhu zvakati wande zvatinoita. Tichiitira kuti therapy, you know. Kuti vanhu vasashungurudzike. Sezvo mari dzedu dzisingabatiki maningi. Saka tine magroups atinoisa namaboka. Tikaisana ipapo toita revolving fund. Revolving fund imari yatinoti tinotairana pavhiki pavhiki. Saka atisarudze kuti munhu anowana pakadi tinototangira pa 5 rand tichikwira pamusoro. Tinoisana pamagroups aya vanokwanisa kuchaya ma 5 rand vanosangana vorova ma 5 rand acho. Tovaisa kumagroups of 10 vari 4 groups. Saka ipapo pamari dzacho idzodzo vakadzichaya topa grupu rimwe chete mari toenda kunoshandisa vachinohodha mistaff yavo. Then after 1 month inozodzoka mari yacho yane 10% interest. Ichizodzokera ichinosiwa futi vamwe vanhu. Saka ipapo pamagroups kana vachiita revolving fund yacho iyoyo tine zvimwe zvakasiyana siyana zvatinoita semafundraising apa tinoudzana kuti this week kana tichizotsaya mari dzedu vanhu ngavauye vane it's a funny day. Vouya vari fani, vouya vakapfeka zvinhu zvakabvaruka kana kuti vouya vakapfeka zvinhu zvinongosekesa vanhu. Tinenge tichiita kunge tiri kutamba. Ipapo pafani day tine mari futi dzatinokanda tichiti uyu ari fani manini tomudzidzisa mari yakadi 2 rand 3 rand. Iyo mari inoita kuti iwedzere poketi yavo.
Asi mai Mukasa apazowanikwa pachiitika zvechitsotsi here? Nekuti tinotarisa kuti zvii zvamunoita kuti muzoona kuti vanhu varimo muchikwata chenyu vakavimbika.
Ai mama chiripo apa pana chitsotsi nekuti all equal. Tiri vana mai vese vatinochema tichiziva zvatiri kuita. Tiri vana mai vanoziva kuti apa tiri kutoriritira vamwe nekuti tiri kuzvisa futi pamagroup tichiziva kutizvo one hand haingakwanise kuti igeze muviri wese but ukatora maoko maviri unokwanisa kugeza wochena. Saka ipapo tinenge takavimbira and that izvo tinoisana pamagroups nokuwana kwedu. Saka ivavo vanowana ma5 rand navo vanomira pachavo. Vanowana ma$2 vanomira pachavo. Vanowana ma$10 vanomira pachavo. And tiri vanhu futi tinozivana nokuti tiri vanhu tinoshanda pamwe chete tichionana every day kubvira kuseni mpaka kusvika manheru.
Yeah, Mombo Batamakadaro, PJ is Mrs. Mukasa here is saying. She's saying, I think, exactly what our other
Mrs.
guest
Ove, yeah,
was also saying, that they are actually grouping together as women to make sure that they put together money so that they can be able to then divide it much later so that it can be used either to order whatever order you have and then fulfill your order and then move on to the next one. So I went on to ask Mrs. Mukasa that how do you ensure that there is honesty in the group and trust? And she said we group people according to how much they can afford. And these are also people that work together, that know each
really
other.
Really know each other, yeah. So Mrs. Ove was also saying that they found out that $30 won't do much if you're on your own.
Yes.
As even Mrs. Mkasa said, that hands wash each other. She was saying we collect $30 and there are a group of women that fellowship together at Brethren in Christ Church. So they subscribe $10 per month, the ten of them. So they collect at least $300 per month. And then at the end of the year, that will be $3,600.
Yes.
Of the 3,600, they now go on to buy groceries in cartons like soap, cooking oil, and so on, and then distribute amongst each other equally. What in Buyelege Kunkosikazi Mkasa, ukuthi asichaseleke ukubana bona njengeZimbabwe Chamber of Informal Traders Association, kulenhlelo eziningi abazenzayo enhlanganisweni yabo. Siyakwamukela nyakubingelela Nkosikazi Mkasa.
Yebo mama, kunjani?
Hayi nyaphila, kunjani wena? Wothi ngamafitshane fahla fahla.
Bakawanda bada kuphinda pachirongwa dakufiche.
Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association.
Yeah.
Sina omama sibenhlelo eziningi esizenzayo ezokuthi zisithuthukise ekuphileni wethu. Njoba nasibona ukuthi one sibanengi imali esiyithengisayo ezitaladeni kayiseneli sonke. So siyathuthukisana ngokwenza ama-revolving fund, sibe lama-groceries, sibe le-balance society. Siyananzelela njalo ukuthi njoba nasivuka ekuseni sisiya ekuthengiseni asiphenduki kuze kutshone ilanga. So singatshonela ilanga sesifika ezindlini sitola kwama umkhelwane kumbeni mina ngokwami sengilohlupho. So because siphathisana njalo ngokuchayelana ukuzimali ongamadola-dola ukwenza ukuthi siphathisane kungabi yinhlekisa yokuthi ama-informali bayehluleka lokuzingcwabela. Sikhonapho nje ekwenzeni kwethu izimali. Siyananzelela njalo ukuthi futhi i-constitution yethu ikhuluma nge-decent living ezindlu, ikhulume ukuthi le-decent health. So silonhlelo futhi esizenzayo ezama-housing cooperatives okuthi siyachayelana futhi izimali zokuthi sibe lezinhlelo zama-housing cooperatives. Njoba nalo meya wethu wazithembisayo ukuthi uzasinika ilendi yokuthi sikwanise ukuthi siyakhe izindlu. Njoba abaningi bangikhona siyananzelela ukuthi kabangazindlu bayalotsha.
Ye, wathi ngobambe yomlomo khona lapho sithathe umlaleli Marvelous.
Ayi watsho kwadi PJ, nasi chirongwa chedu chinenge chabata vazhinji. Tine muteereri wedu wokutanga vapanyara makadi yenyu tokuchingamidzai pachirongwa. Ehe, enderai mberi zvenyu taurai maonero enyu nezvatiri kutaura nezvazvo izvi. Alo, sorry, phone ningiri. Foni yenye nyatso nzwika zvakanaka imbo famba imbijana.
Okay.
Ehe, muri kufona muri kupi mukoma? Ehe, nasa tiri kutaura isu nenyaya dzekuoma kwakaita zvinhu munyika nematanho ari kutorwa nemadzimai kuti aedze kubatsirana mukuita zvirongwa zvekuti zviendeke. Saka tachida kunzwa maonero enyu pamusoro penyaya iyoyi.
Chirongwa chakanaka chaizvo. Chete nhau yekuti izvo zvinhu zvaoma zvakakura kumbai vatakusamaonachanhombo. Saka kuti zvinyatsogadzirisika ndofunga zvazvichida nyika yaita setled musina kukangazhana kuripo uku. Madzimai akazama zvavo but kana still pachingune kukangazhana ikoko chakubudisa hapanazve.
Aiwa, saka maonero enyu imimi zvingagadzirike sei?
Zvinongoda kuenderana kuti ndokuti kana pasina kuenderana zvinobuda hapana. Nevakuru vakachigona kuti vabatane vawirirane manje zvirikutozobuda zvokuti mumwe umwe ari kungotsinzira kwake.
Aiwa, tinotenda. Imi muri kufona muri kupi?
Ndiri kuZimbabwe muchirezi.
Ehe, ko mai vari kupi? Oho, aiwa apaka naka shwapu, tinotenda vapanyara.
Vapa naka ya pete.
Ehe, PJ, tinenge tine mungwe mnyarika ni wedu, wamuno imo muno mu America, mai Porsche, kande miri vachada, kumbuti chao roguti, iwo varu kushifambisa se imo muno mu America. Hello, mai kande miri.
Hey, hello. Mazimuri right
here. Aiwa tiri nani chaizvo tokuchingamidza ipano pachirongwa chedu chemadzimai.
Maita zvenyu.
Ehe, mombotiti muchidimbu mombotiudzawo nezvirongwa zvamuri kuita imo muno muAmerica semadzimai kuti mubatsirana panyaya iyo yemabhizinesi.
Isusu semadzimai kuZimbabwe ari muno muAmerica, munongozviziva kuti patanga tiri kumusha taita tumabhira kuti kwakasiyana siyana. Asi patakasvika kuno hatina kuregedza kuramba tichita tumabhira kuitwotwo. Munoona kuti dzimwe nguva madzimai anobatana vanozivana kana kuti vanonzwanana kana even vatsva vachiita kana masociety chaiwataita kumushaya chikandirana maybe kana every 2 weeks kana every month. Kuitira kuti panosvika chanzi yemumwe kuti awane society yake kana kuti mari yake inenge yakati one day agogona kutenga tunhu kwaanodawo mumba make kana kuti even kutumira kumusha kunobatsira vanenge vari iko. Izvo zvinoratidza zvakare kuti kazhinji kazhinji vanhu vekuZimbabwe hatikanganwe kwatakabva uye hatikanganwe tsika yedu, hatichinje mutupo nekuvhakacha.
Aiwa, izvi zvinonakidza zvamuri kutitaura izvi. Saka pamune matambirisana marii, munoishandisa kuita zvakaita sekuita sei?
Munoziva semunhu wemudzimai unoda tunhu twakawanda wanda twemumba mako, unogona kutengawo kuwedzera tumapoto, mapureti kana zvekupfeka zvakare nekutumirawo kumusha kuti ibatsire hama dzedu neshamwari dziri kwakare kuZimbabwe.
Aiwa, mumbo bata zvenyu makadaro. PJ tatsikwa nemumwe wedu wemuno muAmerica, Maika Ndemiri. She's telling us about some of the projects that women here in the Washington DC area are doing in able to help each other.
Yes.
And as you know, we are kind of part of that group, but for today
we have to remove ourselves from it. Yes, Mrs. Kandemiri was actually explaining some of the programs that they have that we carried over from Zimbabwe that we brought to America. Just like similar to what Mrs. Anna Hove was explaining a little while ago. Ndingangoti ungadaidze zvikare Mai Hove.
Makadii Mai Hove?
Ndiripo makadii zvenyu?
Aiwa tiri nani, manzwawo zviri kuitika iko kuno kuAmerica. Mai Kandemiri vari muno muWashington vari kuti vari kuitawo zvimwe zvirongwa zvakafanana nezvamuri kuita ikoko kuZimbabwe. Zviri kubatsira here madzimai zvamuri kuita kumusha izvi?
Aiwa, zviri kunyanya kubatsira chaizvo nekuti mari yacho iri kunetsa kubatika. Saka vanhu mukasanganisa mari kashoma katinenge tina kuikako, totenga zvatinenge tatenga. Notoona kuti zvinotobatsira mumhuri nekuti kuti uti nditi ndikatora ka$30 kai ndikaenda mushopu ndikati ndoda kunotenga, hapana zvinhu zvakawanda zvandinogona kutenga nekamari ikako. Asi ndikaita zvekuti tobatanidza totengawo zvinhu zvakati wandei zvinotibatsirei mumhuri nekuti chaona kuti negrosari ratinenge tatenga rinotomboti garei pamba. Totomuzopedzera taakumboita zvimwewo zvechikafu izvi tee tamborati tikafu chichiripo mazuva ano tomboita zvimwe zvinenge zvaakudiwa kuti zviitewo pamba. Saka isusu zvatibatsira tatova nemakore anosvika kana kuti 5 tichingozviita izvozvi. Patatoona kuti zvinotibatsira chaizvo mumhuri.
Aiwa PJ, aiwa nhasi zuva rakanaka. Tatsikwa namuzvare Gladys Hlatshwayo imo muno mustudio muno muWashington. Mumbotitsanangurawo tinokuchingamidzai pachirongwa kuti muri kumusha musati mauya, tinoona kuti zvinhu zvakatiomei mazuva ano. Vanhu vari kuzvibatanidza sei panyaya idzodzi sevanhu madzimai dzekuedza kuti vawanewo cheruviri?
Ndipo mukana kazvoko wekukwazisa Gladys. Nai itiriveri makadiwo nevateereri
makadi henyu vateereri. Nyaya iri kutaurika pano inyaya yakakosha zvakanyanya. Nyaya yezveupfumi kumusha kwedu uko kuZimbabwe haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kubata svosve nemuromo. And I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti vanofanira kunga vachiona nezvenyaya dzeupfumidzi kusanganisira vana minister vefinance zvichienda zvakadaro nehurumende havasi kubatikana zvakanyanya nenyaya yati kutaura nezvaiyi. Ndofunga tikatarisa manewspaper tiri kungoona zviri kuitika vanhu vari kubatikana nekurwisana nezvimwe zvinhu zvakadai. And handifungi kuti vanhu vangave nehurumende inoita zvinhu zvakadaro. Hurumende inofanira kunga ichiona kuti vanhu vakagara zvakanaka here, nyaya dzeupfumi dzagadziriswa tichipanana mazano vachiunza munhu wese. Ndinoona sekuti inguva ino yekuti vanofanira kudai vachiunza vanhu vese vari kumabato akasiyana siyana kuti vasangane vatarisani nenyaya iyi yanetsa muZimbabwe, nekuti ndoona sekunge ndo nyaya chaiyo chaiyo inofanira kunga ichitarisirwa kunge vatungamiriri vachinzvera nezvayo. And izvezvi hatisi kuzviona, and zvinhu zvinorwadza chaizvo zvikuru sei. Takatarisana nenyaya dzemadzimai. Madzimai ndo vanonyanya kutarisana nematambudziko ava, nekuti ndo vanofanira kubikira mhuri, ndo vanofanira kuita zvese zvese zvingatarisirwa pamba. Saka zvinobva zvanyanyotarisana nemadzimai, dambudziko iri rinonyanyotarisana nemadzimai. Hurumende ngaiwane zvaingaita pakuti todii nenyaya yezveupfumi yanetsa iyi, noti kuswera vachierwa sezvatiri kuona mumazuva ano.
Muzvare Hlatyo, turi ipapo madzimai akawanda anoti aiwa isu tagara tichikurudzira hurumende, asi zvii zvacho zvavangaite? Imi ndiri muri kubva kumusha kuti pawanikwe pachigadziriswa zvinhu izvi, takatarisana nezviri kuitika mazuva iwana.
Ndinoona sokuti semadzimai hatifani kungogara tiri kunze tichiti pane vari kufana kuzvigadzirisa zvinhu izvi. Tinofanira kunga tichitouya kune maboka akasiyana siyana chaizvo anomirira kodzero dzemadzimai nenyaya dzemadzimai, Women's Coalition, Zwala, zvakadaro zvakadaro, mapoka akasiyana siyana. Madzimai ngava ane chekuita mumapoka ava vachisangana, vachiita yatingati pachirungu mobilization, nekuti hurumende haina zvainoita kana tisati tauya pamwe chete, tabatirana pamwe chete, tatoita zvokuifosa, tinotofanira kuvamanikidza kuti vange vachiita zvavano kufanira kuita. Saka ndinoona sokunge mobilization chinhu chakakosha. Semadzimai ngatisangotarisei chete kuona kuti varume ndo vanofanira kudai vachidai, asi kuti ngatibatikanei nenyaya idzi, tichitofosa ivavo vari muzvinzvimbo zvinofanira kunga zvichiita zvakatarisana nenyaya dzeupfumi.
PJ, we are lucky to have with us Ms. Hlatyo here. She is here in the United States, but she has just come fresh from Zimbabwe before coming here. So she's giving us a perspective from Zimbabwe, calling on women that we need to be the forerunners, to also call on the government to address the situation that we're facing, which is the economy.
There is also the ministry that's headed by Mrs. Nyoni. Stembiso Nyoni, the small and medium based business people. Is it not helping at all?
Ndinganyepa ndikati ndakambonzwa chaizvo chaizvo zvavari kuita. Ndingange ndichinyepa. Chandiri kungoziya ndechemafaction atiri kungonzwa nezvavo munyaya dzeZANU-PF. Kuti tinyatso kunzwa chaizvo kuti donzvo ravo seministri rakamira papi, tinenge tichingonzwa kuti vakarerekera kwakati, vazenge vachifamba namai vachitunga vanhu vakati. Hatifungi kuti ndo zvinofanira kunga zvichiitwa nemadzimai izvozvo. Vanofanira kunga vachiona kuti nyaya dzezveupfumi izvi, nekuti kana uri mudzimai uri minista, unofanira kuziya matambudziko anosangana nemamwe madzimai. Saka tinotofunga kuti madzimai iwavo, instead yekunge vachifamba vachitukira vamwe madzimai, tiri kufunga kuti vanofanira kunga vachitounza madzimai pamwe chete, vachiti todini nyaya dzezveupfumi, nekuti tisi tiri kuitwa affected zvakanyanya nenyaya idzi. Saka handioni chiri kuitwa.
Woti mbuyele kunkosikazi Mukasa. Lina line liduzane lo nkosikazi Stembiso Nyoni like laba lokusebenzelana la yena.
PJ, I think now we just have to tell our guests to hang on as we transition to the next part of our show. So you can actually catch us live streaming on www.voazimbabwe.com. And also our listeners out there, please call in. We have in the studio with us Miss Gladys Hlatyo, who's helping us to look at some of the issues especially facing women when it comes to the economy. This is Marvelous Mhlanganya. We're still with you, so keep listening.